manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Vanelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta ashayikwe mumagaraji. Vanhu vakawanda vokurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete uori wakaburitswa mugwaro raAuditor General. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato Movement for Democratic Change Vanelson Chamisa vanzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare vaudza vachamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemutengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemafuta edzimotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava amai Grace Mutua, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield, vati vari kunhonga svosve nemuromo.
Zvokuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magetsi akadzimwa napo tozawana futi kuma12. Saka zvokurarama here? Pana chiri kudzika kana chimwe chete zvikungokwira. Bare sipo rakanzi $14 tinoiwana kuti.
Mumwe mugari wekuGlen Nora amai Stella Murwira vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tazwa nemanhushu tatadzokera zvee kumanhushu. Zvino mapurizes ngadzi chingwa zvichatengeka tichatombozivi kana chinonzi chii. $42 chingwa ngatidzokere pakare, hupfu ngaudzokere pakare, iyo zvitiri kungodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlenora C vaDouglas Chakupara vati dai mafuta edzimotikari adzika mitengo vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvese zvikwire.
Zvinhu zvakaita sefio inokontrola zvinhu zvese. Defio yanga yadzikawo, fio yakakwanisa kudzikawo, inokontrolawo zvinhu zvese. Ezvino zvitarisa iti kunzwa kunzi mapurezi dzakadzika, bhat wakapinda mushopu umu hatisanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika. Izvi tiri kutoona mapurezi ari kureza apo, tikubva tatadza kunzwisisa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Tatambudzika.
Vachamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Munana OK matinopinda munana Chopis matinopinda mumashopu evanhu vazhinji, mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kushamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mutengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairo runotonetsa kuti vanhu vapanani, nokuti rudo runopomeranwa, vanhu vane rugare. Kana rusipo, zvinora dzavunyika yakamira zvakai saka handaona kushupika kuri kuita vazhinji
vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu
ndekuti tichazama kuramba tichingationanei tichiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuzimbabwe ivo zvo vanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana ino izvinomupimbirai gumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bond kana kuti votitaisa zimudhola dambudziko rapera tinofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hweupfumi hwenyika kuti tikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika itaigadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro nyika yanaka
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso
izvozvo zvavaita zvokutenderera maguta ari muharare nzvimbo dziri muharare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuzimbabwe vana vari muno muharare vana vari muzimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinovara vanotungamira ivo vatinelson chamisa rinova riri kunziiro nemakurukota esadak nemakurukota eau nevamwe vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsiranaiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe tiri munew dispensation nyika ienderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
dzimwe dzenzvimbo dzashanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro Highfields pamwe neGlenora ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Hurumende inoti ichatorera mare zinesi makambani ezvemafuta ekufambisa dzimotokari kana karamba achiita zvisina tsarukano zvainoti zviri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotokari mumagaraji. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamusika mutema vachatorerwa marezinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tichida kuti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndivo vowana mafuta ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari toti havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturu bodo so tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu resinesi ndo simba redu sehurumende nokuti resinesi yekuti utenge mafuta wapinze muno watengese rinobva kwatiri saka kana usiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza resinesi redu usara wakagara pasi.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kuburikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million chikwereti chichihombe 1.2 billion zvinoreva izvo kuti hatisi kuda kuti zeisaite basa nokuti kana ine chikwereti chada haikwanisi kutenga matransfoma haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda waya dziya dziya maporu nezvimwe zvakadaro saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi vashandi vanenge vachinyunyuta saka zviri kwatiri tese ungave uri muzvina imba muzvina bhizimusi government ministry kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita ese maministries ese tuda kuisa mamita nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watiri kufema tinoda kuti tigadzire ikoko tiri kutarisiwo zvakare kuti tingazoisa solar ma building akasiyana sana kunyanya zvipatara.
Vashitaura pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutule Ncube vati huremu hwemari huri kusiyana siyana mumabhanga sezvo huremu uhu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market, zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu nekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina mawilling buyer, willing sellers anonge achipa marets akasiyana siyana. Iwayo ndo anotoona reserve bank osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amaimonekwa mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswe nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyunyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwe zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuita align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yataka endosa in 2013. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuofisi kwato negeneral kuti pape panoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tangachiona kuti malodges edu mamwe anga adzikira mastandards haucha vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka vachionekwawo kunzi governance vanga vachi governance yake chitiko yenge sinatsomera zvakanaka. Saka padiwa kunzi pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise Mari Krishna Park sedu.
Amai mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vanoti boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinofanira kuita ongororo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kana izvi zvikasaitwa kurwisa uori mapazi ehurumende kuchanetsa. Tavashava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General regore ra2018, vanhu vakasiyana-siyana vataura neStudio 7 vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iongorore nyaya dzose dzinonongedza kuti pane uori hunogona kuve hwakaitwa mungave mumakanzuru kana mumapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende. Vakanangana nemakanzuro akasiyana-siyana emunyika. Auditor General amai Mildred Chiri vakati makanzuro mazhinji haasi kubudisa nenguva yakafanira magwaro anoratidza mashandisirwo emari. Gwaro iri rinoratidzawo kuti pane kusabatwa kwemari zvakanaka kwakaitika mune mamwe makanzuru kusanganisira eBulawayo, Gweru neHarare. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvekushandiswa kwemari muguta reBulawayo vaSilas Chigora vaudza Studio 7 kuti vanogutsikana nezvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kanzuru yavo ichaferefeta nyaya yekuti pane mumwe mushandi akazvipa chikwereti zvisiri pamutemo.
Sezvamakaona Bulawayo yakataridza kuti vanhu tiri vanhu vanochengetedza mutemo, tinoita zvinhu zvedu zvakawanda netichitevedzera mutemo. Panongova nenyaya imwe chete, an issue yakaita kuti one of our employees yakatora loni ikasange yaauthorizewa natown clerk. Inyaya iyoyo yakakanganisiwa, yatinoziva, yatinobvuma kuti hai iyo yakakanganisiwa, asi dzimwe dzose dzakabuda zvakanaka. Saka tichienda mberi, zvino zvatakurudzira department kuti haiwa majournals ese kana mari ichishandiswa ngainge yaauthoriziwa. Saka tichiri kuinvestigatawo kuti zvakafamba sei.
Gwaro raAuditor General rakabudisa kuti muguta reGweru pane kusawirirana pamari yemitero yakabhadharwa nevagari nemari iri kubhanga rekanzuru iyi, uyewo kuti pane vashandi vanonzi vange vasina kutora mazuva ezororo kwemakore akawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGweru kuti ichaita sei negwaro raAmai Chiri. Asi mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemagwaro emashandisirwo emari nenguva yakafanira uye kusabatwa kwemari zvakanaka kunokanganisa zvikuru kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kuongorora zvizere gwaro raAuditor General kuitira kuti vakapara mhosva vabatwe nemutemo.
Taona kuona kuti chero hurumende yaona mareports aka shata saiwayo kuti kune vanhu vari kuabuse public office, kune vanhu vasiri kuita basa ravo nemazvo, hapana zvakagona ndovachiitiwa. Saka tinoda kuti at least vanhu ivavo Zimbabwe Corruption Commission inge ichiva investigator uye vakaita hori kana vakaba mari dzemacitizens ezimbabwe zvichikonzeresa zvekusezilivhari ishati vange vachigona kubatwa nemhosva vachiinvestigatiwa.
Namai chiri vanoti vakaendesa gwaro ravo kuZAC. Pasi Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo kuti tinzwe kuti vachafambisa sei nyaya yakaiswa mumaoko ekomishoni yavo. Vaproctor Nyemba vesangano reAssociation of Certified Forensic Practitioners vabvuma kuti munguva yapfuura hapana chinobatika chaitwa kana paburiswa ongororo dzinoratidza uhori mumapazi ehurumende, asi vati vane chokwadi chekuti ZAC ichaita basa rayo sezvainotarisirwa.
The Anti-Corruption Commission ngaive ine vanhu vari ready to investigate deeper, vaone kuti nhombo idzi dzabatwa, pasave nemazera kana kuti vakakura zvakadii kana kuti vakaitei kana une mhosva yadaidzirwa.
Vanyamba vati zvakakoshawo kuti makanzuru, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende aite zvirongwa zvinobatsira kudzivirira uhori.
Makambani eZimbabwe ngave ISO certified munhau dzavo dzecorruption, that is 37,100, ngave vari ISO certified at both level to make sure that we are kuti zviratidze kuti tiri pa serious, tine shungu dzekurwisana neuhori.
Gore rega rega ofisi ya Auditor General inobudisa gwaro rinoratidza mashandisirwo emari nemapazi ehurumende, makambani ehurumende pamwe nemakanzuro emunyika. Magwaro aya anogara achiburisa nyaya dzeuori dzinoitika asi pasina matanho anotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa kuti vanhu gumi nevashanu vanga vari mune imwe ngarava vakafa nezuro zvichitevera moto wakabvira mungarava iyi. Izvi zvinonziwo vanhu vaive mungarava iyi vakafa nekukachidzwa nehutsi. Chiitiko ichi chiri kuferefetwa. Mapurisa emuSri Lanka asunga mukuru wemapurisa pamwe nevaimbova gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika zvichitevera kurudziro kubva kuvachuchisi yekuti varume ava vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekubhombwa kwakaitwa pazoro reEaster, izvo zvakasiya vanhu mazana maviri nemakumi mashanu vashaya. Nyangwe hazvo dhora rekuAmerica rakamboti dererei uremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato rezanupf kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika ndezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira munhu anonge akuomera kuti adzikisa anenge akuona kunge aruza mari, iviriri mari yaanga asaita anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake. Nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achidatomboona nguva kuti aite yatinoti faith yekuti anyatoona kuti okay zvinhu zvanyatodzika mazvisho here, US dollar zvisho ari adzika here kubva ku12 kwarara aenda kuuya pa7 kana pa8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, vanoti yakareba zvayo hazvanotora more than 6 weeks. Vanhu vai maprize at least astabilize vochachidiwa ka for now dai maprize ambostabilize varegera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika nekuti pakaunzwa new currency yakangofanana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera zvikuru pamusika wemukoto? Mozina fundo mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakasuma debt ye $1.2 billion yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavanga vanazvo petanga tine rate ye 1:1. Vechida kutra kuti vatore mari iri mumarket kuti demand ye foreign currency idzikire ndosaka rate yakudonha kublack market. Vatora rate ye 1:1 vachaibhadhara mari iyo ine rate ye 1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemacompanies ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana mugano tiri tichachibhadhara takubhadhara mataxes. Iwrong move inotipa kufara kushoma in short term nekuti tiri kuona rate ichidonha, asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marates autanga kukwira nekuti vanonga vakumupa mari iri mumarket vachibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndinangoti pane inonzi black market ndinangoti iri kuderera dzinova izvo dziri shuwa. Asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndingangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu, vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vasavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. Vachitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa mihoro yevashandi haina kukwira katikati manominal wages angoramba ari zvaangari across the economy masivo servants even more in private sector.
Zvichakadaro nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse. Varimi vechipage vakawanda varikurudzira Grain Marketing Board kana kuti GMB kuti vabhadhare nechimbi chimbi kuitira kuti vamwe vasazoguma vatengesera chibage kune vamwe vanhu kana kutengesa kuZambia uko vari kupiwa mari dzavo nechimbi chimbi dzakawanda. GMB inonzi iri kutenga nemari inosvika churu chemazana mana chemaRTGS patani ukuwo vanhuwo zvavo vachitenga nemari inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu zvemaRTGS patani imwe chete. Dunhu rose resadak rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwechibage zvekuti pari kutarisirwa kuti Zimbabwe ingatonotenga chibage kubva kuMexico, Brazil kana kuAmerica. Kushomeka kwechibage uku ndiko kwakapa kuti hurumende imanikidze varimi kuti vatengesere chibage GMB chete. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa kuburikidza negwaro reSI 145 of 2019 kuti varimi vanofanirwa kutengesera chibage chavo kuGMB chete, uye ikati munhu afanirwe kutakura masaga anodarika mashanu kamwe chete kubva mune rimwe dunhu achienda kune rimwe dunhu. Asi mumwe murimi wekumhangura nzvimbo inoita chibage chakawanda vaPesi Chambara vanoti hurumende yakatora danho rakanaka sezvo vamwe varimi vaiendesa chibage kunze kwenyika kwakaita sekuZambia asi vanhu vachifa nenzara munyika.
Vatii zvakanaka kukuzi aya ndiye anonzi mukuru wenyika nekuti nyika tinoreva kuti vanhu vose vari munyika, saka vanhu vose vari munyika kune vamwe vasina kurima, kune vamwe vakarima, kune vamwe vakava vane njara kwakati. Saka zvibage zvikaenda muzvimbi zvokwanisa kufidza vanhu vese vavo. Zvikaenda kuma private buyers zvogona kutengeswa kunzi. Vamwe vanogona kutsvaga foreign currency nazvo kuzvitengesa kunze. Hatizivi havasitombofidha nyika.
Mumwe murimi akafarira danho rehurumende ndiva Matthew Tagarika vanoti dambudziko EJMB iyo inononoka kupa varimi mari dzavo nenguva. Vatagarika vanoti mari inofanirwa kutora mazuva maviri kana matatu kubva pazuva rinenge raisa murimi chibage kuGMB.
Urungo hwakanaka chaizvo zvokuti timise chibage kuGMB, asi mabhadhara ene GMB inifana ngeni ndakarima last year ikandinyudza inini, ndakaendesa almost 13 tons muGMB muswa 9 June, ndakazoona mari iyoyo muswa 19 December isina basa isasani. Asi unoda kuti inobhadhara kana pa 2-3 days aiswa masipeta vana zhinji vaendesa chibage. Ini ndakatonyura inini pandakaendesa chibage last year.
Asi vatagarika vanoti havawirana nedanho rekuti munhu asatakure chibage chinodarika masaga mashanu kuenda nacho kune rimwe dunhu, vachiti mutemo wakadai unodzvanyirira varimi sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita semasvingo dzisingakohwe zvakanyanya. Chero chibage chisingabude munyika hapana chinenge chakaipa.
Ndakutaurawo mutemo wekudzvanyirira iwowo, hazvisiri marights edu. Inini ndogona kuti kumasvingo munoziva mvura inonetsa kurima kunetsa mvura kumasvingo. Kumunhu wekumasvingo anozorima kuno otakura chibage chake, umuti atakura 5 bags kuine nzara, aio ngaatakura chibage chake aende nacho chese kuridini kwaari kune nzara izvo.
Asi mumwe murimi vachafadzwa gore vanoti zviri kuita hurumende mucherechedzo wekuti varimi vakapiwa minda havasi kurima sezvinotarisirwa. Vagore vanoti nekuda kwekushanduka kuri kuita nguva yekunaya mvura, varimi vanofanirwa kuita zvemadiridziro kuti vakohwe pakuru.
Madiridziro ndio anofanira nguva yako anenge aripo madiridziro.
Nekuda kwechibage chishoma munyika, mutengo wehupfu wakakwira muzvitoro. 10 kirogiramu yehupfu yave kuita madhora makumi maviri kubva pamadhora gumi nemadhora matatu. Zvinonzi vanotenga chibage vakazvimirira vanoenda kunochitengesa kuzvizvarwa zvekuZambia kuChirundu. Mutauriri weGMB vaJoseph Katete vanoti bazi ravo rakatopiwa mari yavasina kuda kutaura uwandu hwayo yekutenga chibage kuvarimi, uye varimi vachapiwa mari dzavo mukati memavhiki maviri. Gore chibage munyika riri kutarisirwa kuderera nezvikamu makumi mashanu nemana kubva muzana, uye United Nations inotarisira kuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara ino. Kisa ndakamira Studio 7 muchinoi ndine ata achigoriwa.
Kwazwai muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kupinda muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chandinokupakurai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvakaitwa nechikwata chemaWarriors kuAFCON, uye kutarisa remangwana remaWarriors, makwikwi enhabvu yemuAfrica nepasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri eZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Aiwa, tinotenda mukoma Big Mike musakanganwe kuteerera chirongwa chavo cheThe Connection kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita vamwe vanhu veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta ekutakura dzimotokari kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta edzimotokari ashayikwe mumagaraji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina tungamiri nkomo munhau dze isindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.